vana vanosvikazana vanonzi vabatwa nechirwere checovid-19 paJohn Tallack High School iyo iri kuNtabazinduna pedyo neguta reBulawayo mudunhu reMatabeleland North. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vebazi rezvedzidzo kana rezveutano, asi munyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanyora padandemutande ravo reTwitter vachitaura zvimwe chete. Vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti hapana vana vari kubvumidzwa kubva pachikoro ichi kana kuuya pachikoro ichi vachibva kunze. Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati harisi zano rakanaka kudzorera vana kuchikoro panguva iyo vati zvairatidza pachena kuti chirwere checovid-19 chiri kuramba chichitekeshera. Vakati zvakakosha kuti hurumende itore matanho akasimba ekuti vana vechikoro kunyanya vasabatwa nechirwere ichi.
Takavadzosera kuna chikoro panguva yatatiziva kuti izvo chirwere chakunyanya kuwandisa kunyanya kumatebelere kunyanya muburuwa. Tachinozvona manhamba acho achienda pamusoro. Ndokumbira hurumende kuti iteerero zvinotaura maticha nezvinotaura nyanzvi dzezveutano. Ngapaitwe macorrections panyaya yekudzosera vana kuchikoro apa. Otherwise tinoona chirwere ichi chiramba chienderera mberi chichizonyangadza Zimbabwe. Isu tambenge tawanirwa nyasha dzakawanda kudai dzekuti chirwere ichi hachina kuwanda. Vana havagona kuita social distancing, vana havagona kushandisa mamask nguva dzose, vana havagona kuita zvese zveutano zvatinorayirwa kuti tiite nekuti vanenge vachitamba. Saka vanobata chirwere ichi, kangobata munhu wani chatopararira. Hurumende tinokumbira muteererezi, rakagara richitaurwa nematicha neveutano kuti vana ngavambogara kumba tozozvona gore rinouya chirwere chadzikama.
Mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vati kubatwa kwevana vekuJohn Tallack nechirwere cheCovid-19 uku kunobudisa pachena zvange zvichigara zvichitaurwa nevemasangano anomirira varayiridzi kuti kuvhura zvikoro panguva ino kunoisa vana vechikoro panjodzi. Pakavhurwa zvikoro pachikamu chekutanga pakupera kwemwedzi waGunyana mushure mekunge zvavharwa muna Kubvumbi, vadzidzisi nevamwe vabereki vakawanda vaiti vaisafara nedanho iri vachiti hurumende yaive isina kugadzirira zvizere kuti zvikoro zvivhurwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini kudzanai Musengi.